Zvatanga tichitarisira muhurukuro yatanga tinavo ndeyekuti chii chiri kunyanyonetsa kuitira kuti zvatiri kuona kuti mabhazi mashoma nenyaya yemacommuters muHarare ari kungofamba pese pese achiita maaksidhendi akawandisa. Chiri kunyanyonetsa chii and uye tingabatsirana sei? Ndo yandingati musoro wenhaurwa yatanga tichikurukura navo vekuZupco.
Ivo veZupco vatiwo panyaya iyoyi?
VeZupco vanga vachiti tichekutanga kuti mabhazi anga ari mashoma, vane dambudziko rekuti shareholder inowa ndiyo hurumende pachayo haina kana kobiri, ndingati kwemakore akukwana kana kusvika kumashanu, vamboisawo mari yatinoti pachirungu capitalization yekuti mabhazi manyowani akawanda kuti atengwe. Saka zvavari kuita iye zvino, vane urongwa hwekuti gore rega rega vanofanira kutenga mabhazi anoita 100 nekambani yavakabvumirana nayo kubva kuChina. Pamabhazi ekutanga vakambotenga vakamboita matambudziko akafanana nekuti mabhazi aya anga ari mabhazi angasingapindirani nemigwagwa yedu yekuno kuAfrica. So vanga vaine inonzi technical team opa after sales ngati marketing yavo yekuChina vakazogadzirisa nyaya iyoyo, mabhazi akuya amabhazi anopindirana nemarodhi kana kuti nemigwagwa yekuno kuAfrica kwatiri.
Pane vamwe vari kuti hurumende yarakidza kunge yaremerwa kuti irambe yakasimudza kambani yeZupco. Yadii kuti kambani yaiswawo mumaoko evamwe vanganzi private kana kuti vakazvimirira? Sekomiti munoonawo sei nyaya iyo kana maonero iwayo?
Isu kunotori nedzimwe memba dzekomiti dzedu dzanga dzichiti aiwa kambani inenge iri kuremerwa nekushayiwa mari yekutenga mabhazi kuti awande, saka yanga yadii kuti itwe privatize. Asi ivo veZupco, vakuru veZupco vari kuti ivo tikaiita privatize kana kuti kuiisa mumaoko ana muzvina kambani, tinoonekwa taakudzokera futi kwekuomesera vanhu vedu vasina mari vatinotarisira kuti ndo vanofanira kushandisa mabhazi eZupco.